aka ndiko kambo kambo kataimba tiri vapwere kwandakakurira ini kune gomo rinonzi ramasare gomo munowanikwa mhuka nemichero yakasiyana siyana saka tiri vapwere taida kufudzira mombe gomo ramasare tichidya tsori choto nengeni matamba nechechete tichionawo makudo netsoko asi kata hatine kambo kataizoimba kudaro tichifudza mombe mugomo ramasare